Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvinechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizi Sakubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube avari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvingechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavandiwo munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy, nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pakuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo, vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here, Profesa Masocha, zviri kuda kuitwa nenyika izvi kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa imari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda, nenivo ndichitaura, ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha, vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya iyi inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah, iyo zvizvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzi here?
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chichiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. VaRegisi Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kukuna even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswodera Sakubva vana odzapa. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozvo zvakawanda, munhu wozongopinda moto dai aakuenda.
VaPeter Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvoshova pollution imwe yakanyanya, ende zvirwere tosangana zvakasiyana-siyana especially dzemudumbu nekudii, nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa. Hove dzemo tiri kupura kuti tidzidya dziuya dzichitengeswa, ndodambudziko ratosangana nazvo. Dai zvinhu zvagadziriswa
Alukumandava mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombekombe erwizi Sakubva.
Pari zvinezvi mvura yaSakubva iyi kazhinji kacho isisatishandisiba, because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus nemasuwa. Dzisi mvura inoshandisa mvura nemabhols takachererwa nehurumende ari muno, aro tichiri naro, sokuti tine bhol 1 imwe yacho isati yapera kudini kugadzirwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro.
Nyadze pollution yamurutara riri kamusakubharefa kune mutemo kanditonoti anopoluta ndiye anobhadhara, the polluter pays principle ndiyo inofanira kuteedzerwa neemai nebasa rekuenforce environmental issues.
Amai Alice Rutshwara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutshwara vanoti
bazi reEnvironmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasakubva river. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro EMA yakatora matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru rekuta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vaCharles Sadondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga mumasendas edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo. Asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza, maresidents edu, mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeCity of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari, makambani pamwe nemakanzuru. Izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi hurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga, vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka Wande paStudio 7. Ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Richavanokugona kanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muZimbabwe hamuna mabuilding manyowani? Chii chamusingaoni? Chamunogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwoni wekanzuro yeHarare? Kanzuro yekuita sei yamugona kungopusira vanhu? Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro? Pana kana chimwe wani chamunokwanisa kuita sekanzuro? Kusara kwokungopusira vanhu zvinhu zvavo? Ah, munonyadzisa imwoni kuZimbabwe. Nemapurezidendi avo enyu iwavo. Kuna purezidendi wakaita sei vari kuZimbabwe? Hakuna purezidendi wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndepekuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion, hewe bhondi, hebhera, chino nechino. Vanana Malawi havo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexporta, vangori nematambara avo kubvira independence, vakatotanga kutore independence tisati isusu. Saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga. Kuzvitonga chii? Hatina zvati, hakuna kwatiri kuenda, kurima chaiko kwatiri kuenda. Nyika inotichangosara ya makomba, makomba chete pasi apa angove makomba, upfumi huchienda kumachina, marussians nemabelarusians nehama dzenyu. Asi chandaidiwo kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita Mobutu Muzairo, hama dzake hadzisi kuenjoya, dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rino rese.
Nini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena. But now kana Chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambena. And vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma.
Pastudio 7 apastudio 7 vajonga kandimiri muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufundo yavasiyavo us dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usarimboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa Liberty Ngezi ndiri pano zvangu paSouth Africa paJoes apo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei rikufamba sei dai vatizamira kuti vatiburisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira raro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi gumi nematatu aratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani.
Tinotenda vateereri, idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo, mutungamiri wesangano rebasketball union of Zimbabwe vajoe Mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi Nile kuEgypt pari zvino. VaMujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu timu yedu takakwalifaya kuti itambe kumakwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuEgypt but tirikufara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball Africa League yakatanga competition yegore rineri ndo pakakwanisa kuti timu yedu yekuZimbabwe iende kusevhisi yakwanisa kuenda up to the round of 16 vasati vatambowa achiva timu yedu JBC yekuHarare ndiyo yakahwina mafinals yedu yemuZimbabwe kuti iye ndiyo machampion machampion yedu ava vakwanisa kuenda kukwana ndokwekwire maqualifiers eGEMSIX kana nditi GEMSIX ndikutaura manyika dzemusouthern Africa vana Angola, Mozambique, Zambia, South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Namibia, Lesotho, Swaziland and so on vari muregion yanamalawi bisi pakadaiko kakanoi yakakwanisa kukwanisa kuenda kune next round yengiri round of 16 ndiwo kwaakaenda kusouth Africa tamboona matimu ikoko dzekunana Burundi dzekunana Cameroon and so on kuPretoria. Unfortunately JBC Pretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition yatiri kusapota yatiri kumhanya nayo.
Pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino?
Mureka ndichokudza excitement iriko kuZimbabwe kozvinoiri bron maqualifier edu atinoti manational championship ari komisa tune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuZimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on change tine mateam 10 varume ne8 madzimai vachikombira kuti vane champion emuZimbabwe champion iyeye ndiye achaenda anorepresenta Zimbabwe at the next edition yebasketball Africa League. Saka nepatakasiira JBC tirikutarisira kuti next edition chienda another step further.
Iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuviro yenyu ndeyeyi?
Basketball isport yandingati iri kukura steri muZimbabwe infacti ndingatoti iri kukura kudarika vamwe masports ese muZimbabwe iri kukura stereki ine strong presence kana tichitaura kumaprimary schools muZimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura ma secondary schools in Zimbabwe, including in private schools as well as my rural school basketball iriko. So go on and support Ranyanisa Kuba Kuma stakeholders FM basketball iriko kura. Ku club level, I should think in terms of numbers, basketball iriko nongeri number two, number three, kuda rekiza ke football kana uta athletics in terms of numbers, basketball iriko kura.
Mutungamiri wesangano rebasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosondorino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Chininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chimagitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoi tuya twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemhanzi chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kusitambira nekuti vaiti ndirikufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree angu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paradio ndopavakazotanga kuzonditora serious.
It's just in my head. You hear me with a bounce back, throwback.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo sema artists sevanhukadzi akawanda ndakasiyana siyana. Mamwe achona ndiwa eku sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeinyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbopfira ndadaa ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iyo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwana ikupi?
Ndinowanikwawo pasocial media. Ndinonge ndichinziwo Reich R-E-I-C-H-H pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich ZW R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanotonditsigira ndeye kuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai and asina vanhu vanomumiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerekodi lebo. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nasi.
Saka ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, litemi song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yange ndoda kuti tinzwe muzuva rakasa.
Kambo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Uyo manzwa achiita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvans Chininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka nemufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezokulizwe lesikwere akula mnotho yavuka ngoba akula mnotho yasebenzana nelizwe lesikwere njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye amaloni phezu kwesikwere.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo andubana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israel lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo yileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana eZoom esemhlanganweni weInternational Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali isponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Okuqala sise sivumelana ukuthi ezilonge ilizwe lesikwere akula mnotho yavuka ngoba akula mnotho yasebenzana nelizwe lesikwere njalo ayisoze kube nemali abangayithola ngathi ngamanye amaloni phezu kwesikwere. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxa si-infrastructure sigala imigwaqo sigala izibhedlela konke lokhu kwi-economic vele kwathiwa ngemali yokubolela. Imali yokubolela ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi. Okugcina kusenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa esedinga imali agcina esethethwa emazimbabweni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess leyabayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoti. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngaphe 2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion. Into ebuzesiwe isisizi njalo ayichazi ngoba ungawunanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayakwiza umogeja ama-minerals i-mineral wealth. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kuwabili kuyakonelisa njengokuthi amanye amazwe ezibezikweredi lawo I think kungananzelela ngeviki eliphelile iChina isulile ezinye ezikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga ithi amabhetho kuyosithi ku-right now obingesikiwe. So mamuthi lekhaya le-sponsorship elekhaya lama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi angakunceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengeAfrica Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipidi esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi unqabe lakho bethe hayi mana sekuningi seZimbabwe sizabonana phambi. So uyabekhangelela abantu abanjalo abalozelo ukuthi angasincedisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akunasponsorship akunathiwa emhlabeni othiwa yi-freeman iyakelo ngama-conditions kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama-market forces bengakhonti indlela abakwenza ngakathesi amabhanga bathengisela ithengisa kuvukele kule rate evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwebhenki and kungawunanzelela ukuthi imali eyintshaleyo kathesi asiso mali yothi singathi isekhulethi ekukhulu ayisothi isekhulethi ngabove 10% imali in terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a current.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxe laye ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngomongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi ziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyona le iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu kakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo, but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission, ukuthi umuntu bekumelenze lokhana wangakwenzi into ezifana lalezo.
Ngomumo wenotho lokuselakala kwemisebenzi abaphumileyo laba, amathuba abo aminjani
kulaba abasejele laba? Ama conditions abaphila kumo, abaphila kuwo, ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela, okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola engasela enye into angayenza, acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona lokho acine sebuyele. So kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle. Kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle, kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu, kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlule ukufundiswa umuntu-ke ophandle nga. So kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya aphinde abuyele, abuya aphinde abuyele ngendlela efana lale.
Libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abaye sebevele ejele, labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo?
Kufuneka ke kulungiswe indaba ye-stigmatization. Lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile, afakwe ipenda ebomvu. Kumele ukuthi khona kuyana yikho esikuchoyo ukuthi uhulumende kuyayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi, kuyabe kumethe ube lama workshop atrainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza imistake uyareforma umuntu, njengoba bekubiza bathi correctional services, ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha, uyaguquka, ungumuntu wenzile iphutha. Ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu ababeyizibotshwa vele. Kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uZulu akwemukele, ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex-convict, uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba, uthole selikubeka ngendlela enjengayona le.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, iZimparks, namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu, qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba uMongameli Emmerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe lumthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse, lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe. Ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo ese-Wildlife Conflicts Relief Fund, lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance, wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwalokho thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku weVulindlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede, inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede bathasikhophafeki.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna uMvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5, lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezilenamba ekuphezulu.
kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina esisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council uMnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo utshaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela emasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lweZimparks uMnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwabanganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthela naphakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lodudlubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlasele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika la manye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uphange wethu la umbiko othi ele Melika la mazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la Iran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo bani bani singabona le MPCC ba i wild scale i bigger scale wider scale wo engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizwile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba yokuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu nje embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli wala America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel. Ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel ma ukuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviator from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okuthoyo ukuthi iHamas yiyo eyaqalayo ngoku-attack i-Israel. Kodwa sokwanele mayuyo so kumele kube le ceasefire likhulumisane kutholakale i-way out whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi i-Palestine ithole i-independence yayo ibe free from Israel. So yes kwabanye indlela uBiden ayihandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho whereas abanye bathi hayi cha abengamelanga ukusupportane le-Israel uvumele ukuthi abantu abaningi bangaka kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against Biden for ukusupporta kwakhe Israel and kungamluzisa ama votes ngoba ngama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans so angeka afisa ukuthi ama voters lawa waluze so ule choice ukuthi a change completely a reverse decision yokusupport Israel kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama Americans a support Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ese Virginia konapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Russia selizame okulithumilane 14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele Ukraine. Ele Russia lifuna ukuthi ele Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo mabili. Lifuna njalo ukuba ele Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso ye United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela ele Ukraine indlela zonke lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso ye United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele Ukraine lifuna ukuhluthana umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukeli uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezijiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele Iran. Uthi amazwe wonke acothoza ukwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizoqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upokine.
Uhlelo Was a Friday leviki silomculi werumba uChasi Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe lehlisa uSuper Sounds. Lisizwa itabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yanjira ngithi ngichonga jata jata mara mwindise yesi yeyi bolichabule mina thula sangubira ugesi mwanangu wobone chabule mina thula chabule ugesi
Sanibonani balandeli abahle ekhaya siguma edinga esigabeni sekhisayo. Okwamanje yesi last time album ayi 2 siqale nje ukurekorda 2020 album bethu omama banamhlanje. 2022 sarekoda le editor kule mina thula ngolimi lesithongo.
Bonaka kancane samu abunya plus lima chakule mina thula chakubela ukwenza.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola ku number ezithi zona +27 64 355 9573. Ngawa ufuna ukuthi umthole ke zaseZimbabwe asifumane ku +63 71 78 24 085.
Abalandeli ubachiyela wapha maso
besicela lisapote ngendlela eyiyo kuma Facebook ungadinga uyasithola la kuma WhatsApp njalo futhi okunye nxakwe ukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusponsa thina engasi sponsa futhi ngoba afilayo sponsor siyamdinga.
Chaya mfana ngoCharles Motekwe imbize hamba leqembu lakhe lechisayo Super Sounds. Ngabafana bebhinga behlabela ke kamnandi lapho bathi chakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle majaha akithe. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona ukwethulwa izinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexavana labake bathandana labo. Ayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo Nkololokwana wamatukanduna muyizele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.